fuli wanorangarirwa semhare munyadzi kutonga senyanzvi yakanga yakamiririra zvido zvevanhu kwete pamuromo asi nemabasa mumakore matanhatu avakaita mutungamiriri wenyika yetanzania vamagufuli vakakwanisa kugadzira migwagwa yakanga isina matara vakaisa tara vakakwanisa kuti tanzania inzi pachirungu emiddle income nation nyika yakasimudzwa kubva muguruva rekutambura kusvika pakati nepakati pemararamiro akanaka edzimwe nyika zvokuti dai mwari akavapa mamwe makore mashoma shoma tanzania yakabudirira uyezve munoona kuti vamagufuli vakanga vari mutungamiriri aidiwa nevanhu vake zvinoratidzi kana makaona kuchema kwaita vanhu mumigwagwa kuchema chaiko kwekuburitsa misodzi nekuungudza kusingaitwe mamwe vatungamiriri vedzimwe nyika dzakawanda saka zvinoratidza vamagufuli vakasiya chisveru kune vamwe vatungamiriri kuti idai vanhu venyu mushandire vanhu venyu musaise mari muhomwe dzenyu
munoona vachionekwa sei pasi rose
vamagufuri vakasevha mari yetanzania vakarambidza vanhu kungofamba madhira ajochina vakati vanhu vagare pasi kana kwaitwa misangano kuenda munhu mumwe chete saka unoona kuti vamagufuri makore ese avakatonga havana kundobhururuka kuuya kuno kuengland kana kuamerica vaitongoti vatungamiri venyika variko ndo basa ravo and world bank yakabva yapa comment yekuti vamagufuri by cutting matrips aya vakasevha mari emamiriyoni akati kuti enyika yetanzania saka naizvozvo mutungamiri anofanira kurangarirwa nekuda kwekuendesera donzo revanhu mberi nedonzo rechama chamapinduzi
asi ka tinoona vamwewo vanovashora panyaya yemabatiro avakaita nyaya yechirwere chanetsa pasi rose checovid-19 imi munoona seizvi
vanhu vangangova nematauriro avo nekufunga kwavo nyaya yechirwere chedziva mupengo iri inonzi covid-19 hakuna kana mumwe chete angatiudza kuti aiziva kuti zviri kufamba sei vanhu vaingorarama on advice yesainzi neadvice yemafungiro avo vamagufuri vakatiwo zvaiva nani kuti vanhu varatwe nemarapirwo avaigara vachiitwa munyika mavo saka vakakonzera kuti vanhu vatarisire mishonga yemunyika mavo kuti idhevelope igadziriswe ishandiswe pane kungomirira mishonga yevamwe nekuti vamwe vacho vari kugadzira hatizivi kuti mishonga yavo vakaiwana sei saka nokuda kwekudaro vamagufuri vakaonekwa semunhu akaregerera kuti chirwere chienderere mberi pane dzimwe nguva kana uri mutungamiri wenyika kana mutungamiri wese paunenge uri unoita madhisizhen atingatisarudzo inogona kukubuditsa kana kukuwisira pasi iyi idhisizhen nevo imwe chete yavakaita uchiwazeni era but havasi munhu akagara ane madhisizhens anga aitwa nemhengeramupa dzatinoona kune dzimwe hurumende dzakasiyana siyana.